manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vasitamen Chamisa pamwe nevagari vemumbare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa tichakubvai zviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakasendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi mutevedzeri wasasigaro wezeki vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori nekuti chinhu chinopondwa hachimuki chinofa ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo nekudaro vanhu vanofanira kumhan'ara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi kurukota redunhu remasvingo vaisrael chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yezek nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika hurumende yakagadzira komisheni yezaka uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anticorruption unit pamwe neimwe mutemo wekuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura nestudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano retransparency international Zimbabwe kana kuti TIZ vasanowo matikiti vati nyika yezimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti corruption section index mazuva aipfuuraya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei asi gore ratopfuura takaona tiramba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muzimbabwe edi.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana-siyana kunyanya mumapazi ehurumende kuzvipatara muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumasava vadzon piri avo vanga vari pamusangano uyu vati uori huri kutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika
panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti titi zero tolerance pacorruption but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day
nyika yezimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga rezanupf zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti united nations at 20 years united nations against corruption sangano reunited nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhingamupinyu zvakaomarara zvinobata mazera ose zvimhingamupinyu zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
zvichakadaro pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reinternational anti-corruption day nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa nebureau of international narcotics and law enforcement affairs muwashington dc vanhu vasere vari muchikwata ichi icho chinosanganisira chizvarwa chezimbabwe amai janet zhou vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira kufumura pamwe nekurwisana neuori vablinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori mutungamiri weamerica vajoe biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika vati nechikonzero ichocho america yakabatana netransparency international svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weinternational anti-corruption conference mumiriri wembare munational assembly vastarman chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 apo vashanyira nzvimbo yembare nhasi vachamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi-chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane
saka vanhu vari kutambudzika havana mari dzekrismasi havana pekugara kuri kunaya matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu vane vana vadiki vari kurwara chembere vari kuiswirwa matiyegasi vanomwa mapirisi etb taane purobhlemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mberi yamedzimba dzedu maketi isingashandi saka ratichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible
mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu
usavhurwamaketi haisiye politiki maketi haisiye tribute haisiye zanupf maketi international maketi chero anobva zambia anobva mozambique anotenderwa kupinda mumaketi saka chii chiri kuonesa kuti maketi ivhurwe
vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa vachiti nzara hainei nekuti unotsigira bato ripi vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa ezimbabwe republic police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu mbuya gertrude matsvai vasvora kuita kwemapurisa uku
muno mudunhu rino rembare 7 tatambudzwa unoita kunge wakaenda kunze kwenyika kunoodha madzimai hatisi kutyiwa tiri kusechwa mazamo kuti mune mari kana wakaona iri foni votora zvinokodzerere kuti mukadzi wemunhu anobatwa zamo rake propati yeumwe munhu
mutauri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi kanzuro yeharare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mhirizhonga pamupedzanhamo zvichiteera kushanya kwaita vachamisa vachamisa vaudza studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora Ndaka mira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa, pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive iwe kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania vanova mumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muna Marare Metropolitan Province ndatara tikatika zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and ma conditions ari kunyanyira kuno kwaRare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe wechidiki Rafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isu sivane chidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira zvinotikwaza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo paWhatsApp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanyoshandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndokuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutero wavana lake kubaku uke yake ninawe kuti madzimai agara anoshungurudzwa tukaenda ku Washington DC court kuna kuti mtu mwene kuti madzimai chiri pano kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurukuru venyika vakutonga nyika vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndo zvatirikuenda ku Washington DC tikuendawo futi ku Washington DC kuti tino sangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa asi akanyanya kukosha tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba
muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuwashington dc uku
tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure vakadzi vana neyouth tirikuenda kuwashington dc nekuti tine maprojects arida kunzova kuzimbabwe vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira saka ndokuenda kuwashington dc ndiine timu yandinoshanda nayo tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding tirikumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu tirikushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yetexas takataura nemukurumukuru wecongress wekutexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between zimbabwe netexas tinaiyonanzi sister city
vanga vari mukuru wesangano repumulani muzvare Comfort Dondo vachitaura namavhelasi musanganya wai westudio 7 vari kuminnesota muno muamerica tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu rewest sumatra kuindonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha resawatuno mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri repadang vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neindonesia national search and rescue agents yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mumugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweamerica retexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekurussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kumoscow Griner akaendeswa nendege kusan antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake mujeri kurussia nyaya dzekurwira ushe husadunhu nehusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonal and west pamwe nenyika yose dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu nunurai jena anotipa nyaya inotevera
nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwashe chidziva mudunhu rezvimba mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro Vakosmas Mandaza, mutauriwe mhuri yekwaMandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza vaizivikanwa saIshe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo wavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishe mudunhu reMashonaland West Ishe Ngezi, vakagadza vaNobert Mandaza vachipesana nevakawanda mhuri iyi.
Tarukupira nyaya ndepekuti GA na Chief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana kubvana madzibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo dzisi vedzimba pashanu yedimba iyo yavhoto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chingaupuwe baba.
Vamandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba wacho anyakwa ushe vachanga tina kugara umuse aita zvinenge zvekubhadharana nana Tomo.
Vamandaza vanoti dzimba nhatu dzinotiyekwa maringa pasi chidya usavi nekwamudziviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Paspamire vanozivikanwa saIshe Ngezi. Ishe Ngezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwaNyamweda.
Vakauya vachitaura nyaya ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta morutana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumativi mamiri angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zvabudzeni zvichizvi.
Ishe Ngezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwaChivero, Mashayamombe nehwekwaChidziva. Makakatanwa eushe hwekwaMashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saIshe Mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamita mambo ayo kuti bvumirai kushanda, asi ndimambo havo vachiri mambo vanofanana nevamwe kati vakateva tuwa mota yavo ndobva yanhenga ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematasa.
Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba Muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda, vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesa vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayikwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesa vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwaNegomo kumaZowe nehwekwaBushu kuShamva.
KuShamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saIshe Bushu. VaMusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive Ishe Bushu vaShobushu muna 2016. KumaZowe vaive Ishe Negomo vaLashia Sitsinde vakaripisa vave mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachivapomera mhosva yekuroora mumwedzi waMbudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
UEFA mutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manero ano pakati peNetherlands neArgentina. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana akutamba kuzi inini ndaigona chikoro kana nanhasi handisi munhu akapusa steering saka iwai pavanhu vakanzwa ndichiti ndoda kutengerwa mutare vaingoti it's a passing passion yangu uyo tichapfuura mwana
ndiri mwana ndima ndinodadiza kure kamusoro ipamusoro ichangamire anditi vana vanda
I want to go away. I want to go
away. I want to go away. A lot of people, 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 a lot
vaunoti wa vandoo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndiva nani
kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira ende vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana chitangawo kuridza gitare pano vanhu vaipo ndiinkarijawo mwezi iyoyo yavanongochiita pane munhu anobaita kuti haafinge mabuda zvinongona kufamba kwozoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava zvakasiyana siyana madifferent stages emusic mumashure omo iva Mutukudzi vaindisimbisawo kuti amwanangu tichinga tinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there people like Sawirongo ainzi Benson Mukwende aindinkarijawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano goes zero then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare Ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa Avatumwa.
Chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare Ngaruwande wamuri mbasere Rugare Ngaruwande wamuri Rugare Ngaruwande wamuri Rugare Ngaruwande wamuri chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare Ngaruwande wamuri Rugare Ngaruwande wamuri Rugare Ngaruwande wamuri Rugare Ngaruwande wamuri
tinotenda Sarungano ramba uchienderera mberi nenyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rikaitingotarisa musoro yenhau zvakare Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gaino Saidi.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yena sisiqedile kakhulu sibi njengabantu bezimbabwe sisenza singasathembi even mina laba abasebenzela ilokhuzini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Kliniki leyo yakhiwa i-community ncedisana ne-diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-Germany yibo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama nemtshina konke. Last month basikile bazehanda over amaGermany.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezana uPF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincedisa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungomaze Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama okweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinyeki ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele ilise kakhulu.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN Anti-Corruption sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha ezimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yena sisiqedile kakhulu sibi njengabantu bezimbabwe sisenza singasathembi even mina laba abasebenzela ilokhuzini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affect ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe iziningi lama-qualifications kuya-affect ama-ordinary citizens iziningi lama-qualifications abala access to imisebenzi yonaley.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huri.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munashe Mtuta webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho phecelezi esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphiwe ithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababika uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Samuel Bundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legdi owaseBrithani, uErnesto Savona oItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli weBulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana diaspora sabaloncedo kakhulu sagcina sithole idona from Germany yiwo abasicedisa kakhulu ikliniki zehama nemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over amaGermany then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo yayimele isivulwa zange savulwa ngoba uMP ubaba uNdlovu wayengekho wayese-Egypt bele kusebenza babehambe la ngawo. So saba lensolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism. I-committee iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngawo indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenzi siyake ikilika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogamu. Sesimanga la sifona bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa osibazile sithole ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami. Kodwa ikliniki yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimahlele uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa. Wasekhuluma ukuthi sephakame uVice President. Uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki siyivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama, inyama iqedwe ngamasotsha, iqedwe ngabantu ababuya khatshana. Izakamizi ezecommunity abayibo abayakhihlinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithengase sibabuza batsho ukuthi hhayi thina qiniso lihle akulalesi kuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele size dingani. Abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga, ama-business people abadlanga, kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano. Sebechaya amatoyitoyi pasi naningi pasi lobani. Engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu. Laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemajinge, abantu besinots, abantu betoli, abantu begoba. Amavillage nawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso. Bayathile basebenzela abantwana bankulunkulu. Into abayizeleza abalangicali even isivi lamanye amamemba ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo.
Umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kwezulu, ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende we-Taliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe i-Taliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion, kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende we-Taliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhathana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan, ilizwe kalisoze lanelise njalo ukuphakama okugcweleyo. Lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho, umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo. Alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo, bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan, kutsho uKelly. Ngenyanga kaMpandula, unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience. Umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini, kwezamabhizimusi lezemfundo. Elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi. Ngenyanga kaNcwabakazi, elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamathumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan. Sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo, elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup. Kulemidlalo egobozisa amathe esigabeni sama-quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arenelo James Makaya uthi phakathi kwe-France le-Brazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team awe aphumile sokusela ezinkulu kuphela, but anyway, i-World Cup le nginika i-France ma ukuthi ngahlikwanisa ukuwina quarter final le ngini i-France or i-Brazil. Ya, yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mbijana we-play, but between them ikhona ezawina. Yakwazi asazi ibhora liyasurprise kungatshintsha, but eyi ziyathathwa zonazo.
Ohlala edolobheni lakoBulawayo uTiny Chuma uthi yena elaseNgilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Number one, izinto izothatha phapa because my gut feeling is telling me so, and everything, my players, they are so strong, and I believe that these guys are going to win, and because I watch in the English Premier Football, so I like England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Wasakhulayo Justice Sibanda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal potential ukuthi ithathe World Cup because many players there abaningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ane competition eningi, so they are exposed to the pressure lalena e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I checked the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe ipressure yona singakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngaguqelele Croatia, lona elidlalele Brazil, ele-Netherlands lona elizadibana nele-Argentina ngehola le9:30 namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Morocco lizatshana lele-Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi ele-England lizadlala lele-France ngehola le9:30 ebusuku. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Was a Friday, my darling.
kuli viki kuhlelo Woza Fridays lo mculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJazz Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abuye cabangana wenala ukhona. Abuye cabangana wenala ukhona. Into yami yakulangazele nabuzobuye nini. Wena lobambo lwa tina tofatane. Wena lobambo lwa tina tofatane.
Ijahala umahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nanga ukhwathu seliqine kwelitshe selibuye lelidlikizane yedlalade. Yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhonapho kwelakithi emathebuleleni. Lapho enzalwa khona ikakhulu ugogo Dlamini amahlaba ithwale amalanga ndawana amajiyampondo. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ikhulise ugodla omnyama isigaba sakithi lapha lenyoni khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona semsinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjani so ngathi umculo ngowakithi.
Umaravini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asibhathelelwa namhlanje limumetheni leli dlalaje Jazz
i-albhamu leli lithi Xola i-albhamu elilengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba noproducer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguyeproduce i-albhamu ngasebenza nodaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroupu ekha amaqaqa ya so yibo into ezenzelayo kule albhamu ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kola khona pha kovulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzongobe thula sizwe ungabokhala umdali wakho uzongobe
kuzwe kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Moya uNkulunkulu ngakho konke ngempela umdali ngokunikeza ithuba lapho okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu wonke umuntu ozizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekaSihawu lo ebelina ukuba ubaba nomama abangixhase kakhulu lamakhosikazi abo labantu ababo. Ngibonge kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula wayengosesitethawuz ukuthi khona azokuza ukuthi uyini ngosuphayo.
Jazz Maravini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngapho
kulukandaba ngithole yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulayika lakusubscribe nokukhomenta nje ukutho nje ukuthi khona
umculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza ukuqhakathekile lesuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usekele umculo kaJesu Marabeni kuthi ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwendlela yakho la nguba nguwe kwakho
noma ungaze ubhekane nobunzima umnganani ufunda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke nempilo yakho utsho njalo ke uJesu Marabeni kudlalela ngexola nguye bese la ikuhlelo woza Oh, Friday. But as I'm Nandi, I come along with Ezra Jesus Band.
Wabamnandi umculo kaJesu Marabeni esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Jesus Banda athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2 eleCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya Live talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar weFIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama quarter finals namhla. Singeke hlukani isihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola abebandla lezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Siluphika ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.